May the Lord of Mercy.
MSTR.
May the Lord of Mercy.
All your bitches.
The Mark's brain, Mr. Destroy.
Kutata kwawe, kuna kuna kwawe kutata shika 18 years kuri vichini zvakuto nyatsa plus kuno kwane shisha. Ndo iri kutifadza, tsika nemagariro mfunge takazorasa. Ende atichafari, tabakufari saduri pinda denga ere, makashitari sudere atitake, tabakungoti po. Chakosha my morning after no more coachings po. Bad lad, Bakutoda simba papa, kutoda power. Bangweta kamputu, wakufura krawa. Mundi nebava machichi taktiza mpawa.
Zipa nyika zaka oma. Zipa sipano kuoma. Kuoma kuoma chaiko. Anifunge kanatika pona. Mwari wakuona. Nyika ya joyai. Nyika ya joyai. Swaga wanda dija tarise kune hondo dzakatarisa. Kune mhepo dziri kuti fighta. Tichiri wanana, kataona zvakawanda. Kudiremerawo, kudenga chimboti dairawo. Kutadza kwave kuona, kwave kutadza svika 18 years kuri vichini zvakutonyatsa plus kunokwane shishishi. Saka kudichi, zvakaoma. Kuoma kuoma chaiko. Anifunge kana tikapona. Mwari warikuona. Zvakaoma. May the Lord of Mercy. May the Lord of Mercy. May the Lord of Mercy. May the Lord of Mercy.
Producer.
May the Lord of Mercy.